Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 29 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Miri Jonga yezvematongerwo enyika yotanga zvekumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore kwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakwikwi International Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti kumasvingo kwaberekera ingwe sezvo dzimwe nhengo dzaro dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzura dzamanikidzwa kutiza misha dzichityisidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu akamanikidza kuenda muhopoteri anoti amai Clarita Dambuza vekuward 20 kuchiredzi North, amai Felisi Wemoyo vemuward 11 na amai Ropafadzo Chingwe veward 13 kumwenezi. Vachitaura neStudio 7 madzimai aya anoti ari kunzi akakwikwidzirei munzvimbo dzaisakwikwidzwa nevanopikisa makore ose adarika zvaipa kuti ZANUPF ikunde pasina kubuda dikita. Amai Dambuza vemurende kwaLabamba kwaise Tsovani vanoti vakavingwa pakati peusiku musi wechipiri asi vakakwanisa kutiza.
Handiri dzandatobva pamba ndisina ndatombodii aenda nechepamunda ndokubva ndandosvika ndokuwanda ndiripo ini nemurume wangu ndokubva ndatoona gurupu revanhu richisvika vakatova kuma 11 veusiku vachisvika vakananga kubhedhi vakarova nedanda umwe wandakaona achinzi ndakuti papane night hatidi tiposi muno hatitombodi kana kunzwa kandidheti yacho.
Vanoti vakamangara nyaya iyi kumapurisa ekumukwasine ayo akati achafirefeta nyaya iyi. Vachitaurawo neStudio 7 amai Moyo Wekumwenezi murianende kwamagovanyika vanoti vatsigiri vezanupf nasabhuku vemuraini mavo vakauya pamba pavo vakati vabve pamba apa sezvo vakange vapandukira bato rezanupf rakavapa munda.
Then pandakazouya vachibva vanditivo munofangwa kubva pano munzvimbo muno muminda iyi takaita mburira iyi haiti ndizvemanyawo zvekubvainega tiriposi saka munofangwa kuti mubve pano mutsvage kumwe kwokunogara kunoshuvazo izvozvo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mumwenezi kutriposi vatinei mapepa vatenda kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya.
Isiti kuti ZANUPF zvairi kuita zvinhu zvaiitwa munguva dzekuma 18th century zvida kufanira zviri bhabhariki ngavasiyane nemakandidheti edu nekuti ndo zvinobvirwa pamutemo kwaconstitution yeZimbabwe kuti munhu akwikwidze ari mubato raanosarudzira raanoda.
Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati havasati vapirwa nyaya idzi.
Hadzina kunge ndambosangana nekomisa kana tiezuro hatina vaoahadzina.
Vamapepa vati vatsigiri vebato rezanupf vari kuita izvi vari kutungamirwa nazvazvigaro vezanupf mumwenezi vagift mazhambi avo vari kuti havadi kuona vamiriri vetriplec mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamazhambe sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzima. Asi mutauriri wezanupf mudunhu remasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu hatigoni kushungurudza vanhu veopposition nokuti takahwina kare ndonga makazviona takakwanisa kufiudza makandidheti kwese and
garo ziva last election takanga wina 1 saka wendo runoru atombo shungurudzi munhu noto zvati kutongwa wina 20 out of 20 saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo izvo hatishungurudzi vanhu president wetu anotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu
mune imwewo nyaya ishe murinye paevas muda wafa varamba mashoko ari kubuda padande mutande ekuti vakarohwa nevatsigiri vetriple c vachinzi vainge vakurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU PF parufu ishe murinye vanoti vakaroverwa nyaya yekuti vainge vazama kurambidza vemhuri yekwasabhuku Daniels Ndoga vemunzvimbo mavo kuvinza mwana wavo pamusha panova nzvimbo inonzi inoyera izvi hazvina kufadza vamwe vemhuri yekwange kwakaroorera mwana uyu vakatanga kuvarova
panoyera panotoitwa zvevanhu ipapo saka zvadaro ndo pakatanga komosheni yose yaunoona kurohwa kwandanda kuitwa kwose tichidzingirirwa namapurisa tichirohwa ndo rizini iyoyo yokuti matirambidza kuti tirige munhu patoda kuviga hama yedu
vati vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ayo atiri kuferefeta mutauriro wemapurisa masvingo ati nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzake ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Dare High Court nasirabata tafadzwa shamba na tapiwa makore senior nemhosva yekuuraya tapiwa makore mwana wehama yavo aive nemakore manomwe muna gunyana 2020 chirango chevaviri ava chichaturwa musi wa 12 mwedzi unouya tapiwa akaurayirwa kwamurehwa akavigwa asina musoro nedzimwe nhengo dzemuviri dzakawanzika sezvo zvisina kuzivikanwa kuti zvakaendeswa pi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi vabata shamba nemhosva yekuuraya tapiwa uye tapiwa makore senior anove baba mukuru wemufi abatwa nemhosva yekubatsira kuponda vachitaura mushure mekubatwa nemhosva kwevaviri ava baba vemufi vamunyaradzi makore vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemhosva chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka Amai vatapiwa, amai Linda Mnyori vati, vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa zvichavanyaradza. Rimwe gweta revasungwa muzvare Mutsa Chivandire vatichasara kuti vaviri ava vasvitse kudare zvichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka. Dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore senior uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana namakore senior vachiita zvekuromba kuti bhizinisi ravo ribudirire dare rati umbo washamba hunoradza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo vatiwo kunyange roko rwamakore senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi pane umbo hunoradza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekiita zvinhu zvakaita sekutenga kachasu kaakamwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 gunyana muna 2020 mune imwewo nyaya yange iri kumatare dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevhia kasuku here nehava lavdo mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya vamangwana vari kuti vakasuku here vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika mumwe ari kushanda navakasuku here vawalter muzembi vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa navamangwana mahumbwe
so hazvimise zvetirikuita isizvo kambena kuti vakasuku here vapinde muhofisi musi wa 23 august zeki kita basa rayo ichaprinda maballot papers nomusoro wakasukwere wakaisvonaka chaizvo changoonekwa ega kuti mufana ndiye ari redi kumaisa nyika kinda mberi ndongupatiri zvino
mangwana Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kuburisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP, muzvinafundo Blessing Kasia Murum. Blessing Zulu Studio 7 atanga nekuvabvunza kuti sei vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Takapinda musarudzo nerudo rwatinaro pamusoro penyika yedu. Nyika yeZimbabwe nyika ine vana vakawandisa vakapararira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ende vane ruzivo nedzidzo dzavo dzinokwanisa kuti dzinge dzichibatsira nyika yedu. Zvino hatinyangorambe takamira, tine zvatinozivawo zvatinokwanisawo kubetsera nazvo nyika yedu kuti nyika yedu ikwanise kudzikama ionekerewo pane dzimwe nyika pasi rino. Nekuti nyika ine zvese zvinokwanisa kuti zvo ionekerewo nyika yeZimbabwe. Takakoshesesa rudo nenyika yedu, nekuti hatinyangoramba tichigara munyika yevatorwa. Tinoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Munoreve apa muzvinafundo Kasia Muru.
Tichireva kuti nyika inovakwa nevaridzi vayo. Varidzi vayo ndevapi? Varidzi veZimbabwe, vana veZimbabwe kutanga pasati pava nemamarudzi ese. Saka naizvozvo nguva nenguva tinogara tichifunga nyika yedu iri muropa redu, tinoida ende hatibvi takadzokera mashure, tinoramba tichingozama kudaita wana mukana kuti gadzirise nyika yedu yaonekerawo nyika yedu, nekuti ine zvese zvainoshuwira nekunzwawo matiri zvakanyakusindisisa kuti zo taitewo chii nezviri kuitika mukati penyika yedu kuti tigadzirisewo. Nekuti zo vazukuru vachazouya mune ramangwana vanenge vasina basa kuti zo wakanga uri weZANU here, wakanga uri weMDC here, wakanga uri weTRIPC, vachazongobvunza kuti hanai sekuru makaitawo sei nyika pamaiona zvinhu zvichidai. Zvino aiwaka sevanhu vakadzidziswa kuti zvo kana pane chinenge chichiitika unofanira kuti zvo utry uzame nepaunogona kuti ugadzirise. So naizvozvo tataiwa rega tipindewo musarudzo tigadzirise zviri kushupa mumusha medu nepadiko patinogona napo Mwari vachititungamirirawo mukati menyika ino yedu yeZimbabwe.
Vakawanda munyika vari kuti vanoda mutungamiri anokwanisa kugadzirisa matambudziko enyaya dzezveupfumi. Imi zvii zvamuri kuvimbisa kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika?
Chinhu chanyanya kunetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yehuri nekutoshayiwa rudo pamusoro penyika yachona. Nekuti akuti zvo zvinhu zvese zvinongoitwa nekuti zvowazoziva zvazoitwa azivikanwa ndiani. Saka pambaida kuti paivewo nema hatinoti pachirungu mainstitutions akasimba anonyatsa kuona kuti zvo zvinhu zvaitwa mukuenzanisana zvizere ende uri hwabviswa zvizere ende kuti neizvozvo zvakare kuti zvo hazvina basa kuti wabva kupi, wabva kwamurehwe here, wabva kwedu kubocha kwamarange here. Mwana weZimbabwe anofanira kuona nyika yake ichimushandira.
Izvi munozvikwanisa here zvekudzikamisa upfumi muchiita zvamuri kutaura izvi?
Ruzivo rwacho rwekudzikamisa nyika ndorwatinaro, ndorwamakatendesa iwo vabereki vakatendesana kuchikoro ende vakawanda vana vano ruzivo rwokuti dzikamise nyika yedu pakutanga.
Asika muchati anoda vaperekedzi vakasiya Muru, pana vanhu vari kukumiriraiwo musarudzo dzedare reparamende uye dzemakanzuro, zvino munotungamira sei?
Zvinotofadza nekuti zobasa iri harisire kuuya kakuti zonderezip basa nderekubatanidza mwana vana vese veZimbabwe. Ndikatofara chaizvo pakaita pamaMPA, ZANU, ETRIPC emapato ese akangosiyana siyana, nekuti chiri kudiwa kubatanidza mhuri kuti tivake nyika yedu tiri mhuri imwe chete, ndo chakanyanya kundikoshera.
Mutungamiri webato rinopikisa reZIP muzvinafundo Blessing Kasia Muru vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Munyika maita gakava panyaye kuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa midziyo yekuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti ikodzero yavo asi vamwe vachiti kurasatsika uye injodzi kuutano hwavo. Asi zvakakodzera here kusunga vanodawo kuzvifadza nenzira iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weMarare anoda kungonzilinse ati vanhukadzi vanofarwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kona kuti waona murume kuti akufadze nyama yako auna kukwanisa kugutsikana naye. Woona kuti akutsasa hangu toi zviri nandi zvifadze nyama yangu. Andioni zvine problem kuti munhu akwanisa kuita zvavanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Mazivira angu mumiro remutemo munotaurwa sekuti munhu anoita zvinhu zvinomuitira. Neza anoona zvinoita kuti upenyu hwake ufambire mberi. Uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero nekuti munhu zvaanoita nemasex toys ake anoita ari mumba make hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana rekatswe Sisterhood amai talent Jumo vati
vanenge vaona zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko hazifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingave panzoo zvisingavape maSTI zvisingavape HIV zvisingavape pamiri pasina anozobvuma kuchengeta saka izvozvo tinoasa kuti zvinozvika kudzimirira madzimai.
Gweta vakenya Stronai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo wesensorship and entertainment act.
Kurambidzwa nokuti zvinonzi zvono zvinobvisa munhu asi izvo tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisa nekodzero dzevanhu tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu especially takatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezve freedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana siyana vanhu vane mafungiro akasiyana siyana vanhu vane zvitendero zvakasiyana siyana vamwe havachatenderi kuti bonde ndere kuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana vamwe vakungotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira saka mutemo panero wekuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo yepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa zvisina ku chengetedzwa rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
Vakalos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifani kunge zvichibvumidzwa vano tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa nawo.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vati komishini yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo uye vasingagutsikane vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti taite consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here kana zviri zvozvavari kuda vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchallenja mutemo wacho uripo kuti zvikuda kuti ubviswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Stabile Dewa ane muono wekuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa haifanirwi kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau zvekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dzine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti rabatsira kuti mauto eSudan 125 vainge vapambwa nechikwata chakapandukira hurumende yechiuto munyika iyi vasunungurwe. Mauto aya aburiswa muguta guru renyika iyi reKhartoum kuenda kuguta reWad Madan. Dare remuBritain rabuda nechisungo chekuti dano rehurumende yeBritain rekuda kuendesa vanenge vachitsvaga upoteri munyika iyi kuRwanda harisi pamutemo. Hurumende yanga yati izvi ndizvo chete zvingapa kuti vanhu vasaise upenyu hwavo munjodzi vachedza kukwira zvikepe zvine vanhu vanenge vakazarisa kuenda kunotsvaga upoteri muBritain. Vanhu vanodarika zviuru 45 vakapinda muBritain nezvikepe izvi gore rapera asi vakawanda vakafa. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo mudunhu remasvingo. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reTriple C dzinonzi dzakatotiza misha mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mune mamwe matunhu emunyika nhengo dzeZANU PF pamwe nedzeFAZ dzinonzi dziri kushanda nevasori veCIO dzinopomerwa mhosva yekumiramira panenge pachiitirwa musangano nevanopikisa, izvo zvinoonekwa senzira yekutyisidzira. Mamwe masabhuku nemadzishe havasi kusiyiwawo muzvipomerwa izvi vachinzi vari kuudza vanhu vavo kuti havadi vanopinda misangano yemapato anopikisa. Zvose izvi zvave kuita kuti vamwe vatye kuti dzimwe nguva sarudzo dzegore rino dzichaita mhirizhonga yakanyanya kudarika 2018, vamwe vachitotyira kuti zvakaitika muna 2007-2008 zvinogona kudzoka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKennedy Mandaza vebato reZANU PF pamwe navari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU PF.
Bato reZANU PF rinova iro riri kutonga richitungamirirwa navaMnangagwa. VaMnangagwa ndivo vanotipa direction yekuti zvinhu zvinofanirwa kufamba sei mubato reZANU PF pamwe chete nemunyika. Naizvozvo vaMnangagwa vari kufamba vachitaura shoko rekuti tinofanirwa kuita makampeini edu nemaelections mundurunyararo. Iri ishoko ravagara vari kutaura ende tinotera isu veZANU PF. Saka naizvozvo kana kuine munhu vamwe vari kuita zvisiri pamutemo, izvozvo hazvisi zveZANU PF. Avo vanowanikwa vachiita zviri kunze kwemutemo, zviri kunze kwezvataurwa naPresident weZANU PF, vasunde murayiro uone uchitevera.
VaNgwenya, nyaya tiri kukurukura iyo, asi tanzwa vaMandaza vari kutaura kuti aiwa handiwo mutupo weZANU PF wemhirizhonga. Munoti
kutaura bedzi hazvibatsiri. Ngakunge kune mastructures anoshanda basa rekuti kudzivirirwe mhirizhonga. Nanguva vaMandaza vachita nezvemapurisa vanenge vachitoti nyange mukaenda kumapurisa hapana chinoitwa. Chepiri ndechekuti tinoziva isu chedu zvirimo zvakanyorwa inhoroondo kuti magariro neunhu hweZANU PF hwagara hwakanangana nemhirizhonga. Aiwa, tinonzwa vaMnangagwa nevatsigiri vavo vachiti yava new dispensation, asi unyuwo wacho hatati tahuona nekuti tikangotarisa nyange sarudzo ya 2018 yaya pane vanhu vakatofa. Saka chandoona ndechekuti aiwa, zvakanaka kuti zvinge zvichitaurwa asi ngakuratidze kuti pane chide nemastructures anosvika kune vanhu poita mapunishment akanyato gara nezeti wechipindira
vamanda zamanza zvataurwa navangwenya hanzi mashoko chete hazarirwe nerwizi
icho kwadi ndosaka paya paine zvibiro kuti walk the talk vamunangagwa vakativimbisa muna 2017 kuti tinoda kuita sarudzo dzedu muri nyararo varamba vaine shoko iroro ndosaka tati isu kana paine vari kuita zviri kunze kwemutemo zviri kunze kwemashoko ataurwa nemukuru wenyika izvozvo zvinotarisirwa kuti ivavo vashungurudzwa kunze kwokungomhanya chete ngavange vaine mazita zviine umbomo hwekuti izvi zvaitika
vangwenya pane vamwewo vanoti vemapato anopikisa vanokonzeresawo mhirizhonga asi vanokasika kuchema kungandiwo varohwa munotiwo
aiwa kandoza tiri kureva pakuti isusu ngakugare kwava nemutemo unoshandiswa nemunhu wese izvozvo ukanyatsoongorora kubva 1980 chaiyo chaiyo handitandambonzwawo kunzi kune munhu wezanupfu akasungwa nekuti aita mhirizhonga nyange mhirizhonga yacho yaitwa primary election hapana munhu anosungwa mazuva akawanda unonzwa veopposition vachiti aiwa isusu hapana mhirizhonga yataita kana tinozvidzivirirawo tingodzorera maroero atatiita variko vanhu veopposition vanodina asi tiri kuti hazvinawo kunaka zvaiko zvino hurumende inotonga iriyo ina mastructures ejudiciary nepolicing ngakuitire vanhu vachisungwa tonozwa kuti vana ngari vhumu vakasungwa nekuti vaida kukodzera mhirizhonga vanasikana vakasungwa nekuti vakakodzera mhirizhonga kumunotaura kuti kubva 2018 chaiko zvino hapana munhu umwe cheke wega wezanupf akaita mhirizhonga aiwa vamandaza apo ngatitaurei nechokwadi
vamandaza mungatarisira here kuti sarudzo dzinoitwa murunyararo gore rino
ndo shuwiro yedu kuti sarudzo dziitwe murunyararo vakuru vanokwanisa kutaura asi isu tine responsibility yekuti titi ini handidi mhirizhonga munext door neighbor wangu odaro vemamwe mapato vachidaro tese pamwe chete secollective tikanga tichidaro maelections ede anoitwa murunyararo
vangwenya manzwa mashoko ataurwa navamandaza munoti
chokwadi ndekuti vanhu vanogarisana mumaruva handisingoti vangada mhirizhonga nekuti vanga vachidzana vanenge vachinoteerera zvavanoudzwa navakuru vavo tinotonzwa madzishi achitotaura pamusangano kuti muno mudunhu redu masabhu achiti muno munharaunda yedu hamugare munhu weopposition ndozvinokonzera mhirizhonga saka ngazvirege madzishi nemasabhu ngaachitaurirwa kuti titaurirai vanhu venyu kuti hatide munhu anotaura nezvemhirizhonga nekuti ndii munenge makusara mako pindura nengozi vanhu vakuti maivaenda chivi chakanaka
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanup f vakennedy mandaza vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 mutambo wecricket Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakundano kana kumakwikwe International Cricket World Cup 2023 mushure mekurova Oman nemaruns 14 kana kuti 14 runs mumutambo wanga uchinakidza zvikuru kuQueen's Sports Club kuulawayo aya ave makwikwe echipiri emaqualifiers anonzi Super 6 muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa zvigadzirwa pakuita bonde voga kana kuti sex toys vamwe vanoti zvakanaka vamwe vachiti zvine njodzi kuutano kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba mumutambo wecricket Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda kumakwikwe International Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.